furniture.
Home to right out there. Beat and take a man. Big boy Chakwesha.
Never.
Big and furniture.
Home to right.
Andi disangu, sepam tauru na vonga waiti swavo inini ndoita swangu. Kavaro ingo matavo ndoro watangu wachita si life yavo. Variko 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 anosiona kunge vakanyanya totpura kunyepa tovatsima semoto webepa. Variko 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 anosiona kunge vakanyanya totpura kunyepa tovatsima semoto webepa. Vanu pera gusi fonera, anatkava dana, vangu daira. Daisi denja, tigeri mwele masuwa wachatitondera. Chiriko nyangwe jesu wakarambwa, kandino tishamu nine ngenji pampa. Sepu ora inini ngenji tampa, vanu pese inini ngenji rambwa. Bariko, 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 vanu siona kungeva kanyanya kutura. Tova tsima semoto webepa. Variko 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 vanosiona kunge vakanyanya kutura kunyepa tova tsima semoto webepa. Andini zvangu zvepamutauro navo ngavaiti zvavo inini ndoita zvangu. Ngavarove ngoma dzavo ndorova dzangu vachiita zvelife yavo. Chipo sevakatochikanzura Mwari kutenga vakazvitakura kuti changu chipo chekuvaimbira. Saka mangoma ndicharamba ndichivadambura. Variko 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 vanosiona kunge vakanyanya kutura kunyepa tova tsima semoto webepa. Variko 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 vanosiona kunge vakanyanya kutura kunyepa tova tsima semoto webepa. Vanokwira kusifonera kana tikavadana vambodaira. Aisi denja tine rimwe masuwa vachatitondera. Chiriko nyangwe jesu vakarambwa kandinoti zvangu ndinenge ndichipambwa. Sebhora ini ndinenge ndichitambwa vanhu pese ini ndinenge ndichirambwa. Variko 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 vanosiona kunge vakanyanya kutura kunyepa tova tsima semoto webepa. Variko 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 vanosiona kunge vakanyanya kutura kunyepa tova tsima semoto webepa. Variko 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 vanosiona kunge vakanyanya kutura kunyepa tova tsima semoto webepa.